uyo mubvunzo wandapindura zvakare nyaya yemabhonasi nemabhadharirwa achaitwa inyaya iri kuzeyewa palevel yecabinet pamwe chete nepsc Public Service Commission. Zvichabuda muhurukuro idzodzo zvichazoziviswa in due course kuti anobhadharwa rini, anobhadharwa nemutoo upi, kureva kuti which currency. Zvose izvozvo zvichabuda kana hurukuro dzapera.
Vashandi vehurumende, honorable minister, vari kuchemawo zvakare nenyaya yekuti vamwe vanopiwa bhonasi muna November, vamwe muna December, vachiti vanozopiwa muna December mari yavo inenge isisina uremu huchienzaniswa nevanenge vapiwa muna November. Rwendo runo muri kuvapa nemutoo upi?
Iyo nyaya yekuti vamwe vanopiwa mwedzi uno vopiwa mwedzi unouya zvakare inyaya inozoda kuti iongororwe kana zvaonekwa kunzi mabhonasi aya ari kupeiwa rini uye ari kupeiwa necurrency ipi. Saka izvi zvingoda kuti paite patience. Zvekare zvinenge zvichida kuti zvinobva muhurukuro imomo zvoendeswa kunjnc zvozonofinalizwa kunjnc iyo inounza vamiriri vehurumende pamwe nevamiriri vemacivil servants. Saka ngatimirei kusvika mashoko iyayo abuda pachena.